Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 6, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yoronga kuendesa vana chiremba vari pakurangwa mabasa kudare redzimhosva kuitira kuti makakatanwa aripo panyaya dzemihoro agadziriswe.
Sezvo vanenge afunga kutiendesa kumatare, vanoitawo zvavanenge vakwanisa kuita pati. Kungovaziisa kwedu izvozvo hazvii tidzosere kumabasa kana tichiringori incapacitated. Kana tichii tichiri incapacitated kuti mari yekuendesa kubasa kwacho inenge dzisina. Saka nyange kuzoendesa kumakosa kana kusatiendesa ivadzitise mari yekuitase kuendesa kubasa.
Urongwa hwekuwandudza mutemo wesarudzo yemutungamiri wenyika senzira yekupepeta vanhu vanoda kukwikwidza zvejehe hwoshoropodzwa nevamwe. Kuramba mutengo wemafuta edzimotokari uchikwidzwa kwoumesera veruzhinji mune zveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi iri kuronga kuendesa vana chiremba vari kurangwa mabasa kumatare edzimhosva senzira yekugadzirisa makakatanwa aripo panyaya dzemihoro. Sachigaro veHealth Services Board, Dr. Paulina Skosana, vaudza Studio 7 kuti vana chiremba vari pakurangwa mabasa ava havafanirwe kushandisa nzira yekubuda mumisangano yavanenge vachiita yekuziya nyaya dzemihoro kuti vamanikidze hurumende kuvabhadhara mari dzavanoda. Dr. Skosana vati nekudaro hurumende yave kuronga kuti ishandise mutemo kumisa kurangwa mabasa uku vachiti vamwe vevana chiremba vari pakurangwa mabasa vachiri vana vechikoro zvekuti havangaudze hurumende zvekuita. Asi vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vanoti vana chiremba havasi kuzotyisidzirwa nenyaya yekuendeswa kumatare edzimhosva vachiti chinopedza gakava riripo kunge chete hurumende yanzwa zvichemo zvavo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu position yedu inongoramba iri imwe chete yekuti isu chiri chikumbiro chedu tatichiti employer wedu ave anokwanisa kugadzirisa kusawirirana uku mune nguva ishoma kuti kwanise kuenda kubasa, tichiti awane kuridzira mari dzedu dzekuendesa kubasa. Pane izvozvo sezvo vanenge afunga kutiendesa kumatare, vanoitawo zvavanenge vakwanisa kuita pati. Kungovaziisa kwedu izvozvo hazvii tidzosere kumabasa kana tichiringori incapacitated. Kana tichii tichiri incapacitated kuti mari yekuendesa kubasa kwacho inenge dzisina. Saka nyange kuzoendesa kumakosa kana kusatiendesa ivadzitise mari yekuita se yekuendesa kubasa. Pane izvozvo tinenge tichikurudzira employer wedu kuti arivhaize nzira yekuona kuti kusawirirana kwakagadziriswa sei kudzokera kubasa mune zvakanaka.
Tiri kunzwawo kuti ivo vashandirwi vanovehurumende vari kuti vana chiremba havasiriwo vangatara mari dzavanofanira kutambiriswa nekuti vashandi, uye vamwe vacho vachitori vana vechikoro zvekuti vanofanira kunge vachiteerera zvinotaurwa nehurumende. Munoti?
Isu tinoti hurumende inofanira kuona kuti mushandi wega wega anoenda kubasa achishandira hurumende ari ine rightful state of mind yekuripota kubasa mune zvakakwana, which means financial status yake inenge iri well catered for nehurumende. Saka naizvozvo kana yakuisa mutemo wekuti hatifanira kunge tichistata mari dzatinofanira kukwanisa tichiwana, izvono kuti inenge ichiri kumiririra vanhu here, ichiri kumirira vashandirwo hayo, kana kuti haisi kuda kuti vashandi vauye bhavhozi. Panapa chatinongokumbira kuti tiwane rukwanisho rwekuenda kubasa. Tinoda kuti mari dzedu dziite se dziri dzinoendera, dzine simba rekutenga nekuti pari zvimwe dzairodwa neinflation.
Saka mune tarisiro here yekuti muchagara zvakare pasi nekukasika nemushandirwe?
Chinovimba kuti employer akauya akatipo zviri nani zvinokwanisa kuti tiende kubasa. Tinoenda kubasa nezvakanaka.
Zvii zvamuri kuda imi zvamakasvitsa kune hurumende zvairi kutadzawo kupai?
Isu takaita request yekuti tinoda kutiwo maallowances edu areview achienderana necurrent interbank exchange, nekuti kubva paita musiyano waRTGS yaranga richiluza value nekuda kweinflation, naizvozvo mari yanga yakuluza value pakutenga. Saka tatisomagrievance tichiti zvone dai hurumende yaonewo nzira dzekutiveisiwa masalaries edu kuti aonekwa nesimba rekutati.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vari parunare neStudio 7. Urongwa hunonzi huri kuda kuitwa nehurumende hwekuvandudza mutemo wezvesarudzo yemutungamiri wenyika kuburikidza nekukwidza huwandu hwevanhu vanofanirwa kudoma munhu achanga achida kukwikwidza musarudzo iyi huri kushoropodzwa nevamwe. Bepanhau resandemeo rinoti gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vakati mutemo mutsva uyu uchabatsira kubvisa vanhu vari kukwikwidza musarudzo iyi vasina rutsigiro rwakasimba kana vamwe vanoda zvavo kuita zvedambe. Mutemo uyu unonzi unoda kuti vanokwikwidza vadomwe nevanhu vangangosvika chiuru kubva matunhu gume munyika, uye kuti mari dzinobhadharwa nevanoda kukwikwidza dzikwidzwe kubva pachiuru chemadhora chiri kubhadharwa pari zvino. Asi mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, vanoti urongwa hwakadai haufanirwe kubva kuhurumende ine bato riri kukwikwidzawo musarudzo yakadai, asi kuti kuvanhu vanosarudza vatungamiri.
Zvino chetinofanira kuziva, zvinofanira kuzikanwa nevari muhurumende ndokuti zvinhu zvose zvakadero semakwikwi kana kuti mapitse ezvekupinda muofisi kwomunhu anenge achitungamira zvinofanira kubva kushoko ravanhu. Zvazvinoreva ndezvekuti zvinofanira kubva kumaonero avanhu. Mutemo iwoyo wakadzama unofanira kudzikwa navanhu kuti zvine zvakakodzera here kuti zvigozhere vanhu kuti vapinde mumapitse ekuita mutungamiri wenyika. Saka isu Democratic Party takanga tataura kuti mitemo yakadai inofanira kubva kuvanhu, uye kana vaita isa mutemo iyoyo ngavabvunze vanhu zvakazara, nokuti inenge iri nyaya yavanhu, haizi nyaya yehurumende ba kuti munhu ungazopinda sei mukutonga nyika. Mashoko ngaabve kuvanhu, mutemo unofanira kubva kuvanhu. Iyezve muZimbabwe vakandemiri hatisati tava nomutemo wakadzikwa navanhu mujekerere, zvinhu zvose zvazvichingombunyanidzwa sezvamunongoziva kuti kubva pakuzvitonga kwatakaita kubva gore ra1980 taatichingova nomutungamiri mumwe, zvabuda pachena kuti mutungamiri waingoita zvake zvaanoda. Zvakazoruka pakuti boka rake chairo rezanupf ritokonewa kuti vangamudzinga sei kuzveko kuti vanhu vakatozopindira vakavabetsera kumubvisa. Saka taatisina mutemo wejekerero wakadzikwa navanhu, zvikuru kuru mutemo wezvekuita nesarudzo wokuumbwa kwehurumende inenge ichidiwa navanhu ine tsigiriro navanhu. Ndosaka nyika iko zvino izvi yakaparara.
Asika Dr. Zembe, pane vamwewo vari kuti izvi zvinoyamura kubvisa hundi unongokanganisa mbeu musarudzo, nekuti pane vamwe vanongoda kupinda nokuti vakwikwidza kuve mutungamiri wenyika.
Kodo zvehundu inozobviswa navanhu ndo vane simba rokushara. Handiti kodzero inofanira kupiwa kumunhu wese womuZimbabwe kuti azame noto. Saka ndiani unofanirwa kuti ati haningiwo azozame noto haukodzeri? Pfungwa iyoyo inofanirwa kubva kuvanhu musarudzo. Ndo vanozoti nyangwe mukapinda vanhu 200 vanhu vane vachiziva zvavanoita, vanhu vanoda kuti vanhu vasawanda vane vachiita zvokuti vanhu mapenzi here? Pfungwa yekutonga nyika inobva kuvanhu munhandare yakasununguka. Nhandare ikanga yakangosununguka chero vanhu vapinda vakawanda sei, muchangoona kuti vanhu vemuZimbabwe vanenge vachibuda nomutungamiri wavanoda.
Imiwo sebato rinopikisawo muZimbabwe, mune matanha amuchatora here ekupikisa mutemo?
Akakura ise Democratic Party tagara tichipikisa. Ndosaka tisina kupinda masarudzo ose kwamakore akawanda kubva patatanga kutaura nezvekuti munyika munoda bumbiro tingati kuma 1994 takatanga isu seDemocratic Party kusudza nyika kuti mutemo unofana kubva kuvanhu, mutemo mukuru wenyika. Saka isu seDemocratic Party tichienda mberi tichikwikwidza kugozesera vanhu nokuti isu tiri rebato ramapise.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vari parunare muHarare neStudio 7. Kambani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yakazivisa zvakare nezuro nezvekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari. Izvo zvinonzi nevakawanda zviri kuomesera veruzhinji sezvo kukwira kwemafuta kuchikwidzawo mitengo yezvinhu zvakawanda munyika. Dhiziri rave kutengeswa nemadhora emunyika 10 nemashano nemasendi 56 nemana parita roga roga. Kuchitwo peturi ichitengeswa nemadhora emunyika 10 nemana ane masendi 50 nemanomwe parita. Mukuziya nezvekukwidzwa kwemutengo uku tabata nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Chokutanga tinoda kuti tiyochidzane kuti ndiyo gwara rakatorwa nehurumende rokuti mutengo wemafuta uchange uchitarwa nemusika wemari dzokunze interbank exchange rate. Saka ndozvakabvumirana kuti pasvondo roga roga vanenge vachigadziridza mitengo iyoyo kuti inge ichimira maringe nepanenge paine mari yomusika wepa interbank exchange rate. Asi dambudziko razvinozounza ndorokuti mareta mitengo yemafuta asi hamusi kureta mari dzinopuhwa vanhu nekuti vanhu vachada mari kamari yavanotambira ndiyo yavachishandisa kuti vatenge mafuta, kwete mafuta chete, vatenge zvakare zvimwe zvinhu zviri kukwira mitengo nokuda kwekukwira kuri kuita kana kuti kudonha kuri kuita Zimbabwean dollar pamusika wemabhanga. Saka chinonetsa ndechekuti mari dzevanhu hadzisi kuretwa asi maprices ndo ari kuretwa. Tichireva kuti mari dzinotambira vanhu mukanyatsotarisa hadzi kunyatsogadziriswa kuti dzinyatsokuratidza mamiriro aita mitengo yezvinhu.
Tichiona kuti Dr. Kanyenze musi wa 30 September rinove svondo rapera mafuta iwaya akakwidzwa dhiziri kuenda pa$12.42 peturu kuenda pa$11.76 asi mukati mesvondo zvakwidzwa nemari ingaisvika pamadhora matatu. Vanenge vaona chii kuti vange vachikwidza zvakanyanya kudai?
Dambudziko ravanaro nderokuti vakangotarisa divi rimwe chete. Vari kungotarisa nyaya yavo yokuti tikuda kuti vanotenga mafuta vazogone kunge vaine mari yokuti vatenge mafuta maringewo zvakare nevanhu vanotengesa zvinhu sekuzova kwenyu zvinhu zvizhinji zvemuZimbabwe zvinototengwa kunze kwenyika. Saka vanenge vachiitira kuti makambani kana maretailer azogone kunge achizotenga zvinhu izvozvo zvokuti restock kuti vagone kutengesa zvakare. Asi dambudziko racho nderekuti vangotarisa divi rimwe chete revanotengesa, havasi kutarisa vanotenga vacho kuti vakamira papi. Ndo dambudziko riri ipapo. Ndokusaka muchiona dzimwe nyika kana dzichinge dzasvika pakadai vanoita inonzi nechirungu indexation yokutiwo mari yemunhu inotiwa munhu inenge ichitarwawo yakanangana nekukwira kwekuita mitengo yezvinhu.
Saka zvingagadziriswa sei izvi Dr. Kanyenze?
Hazvimbonesi zvinhu izvi. Zvinoda kutanga kutaurirana nokuti mukasataurirana zviya munoita zvekuhwandirana sezvatiri kuita izvi. Hurumende inohwandira vanhu, vanhu vanopesirawo vohwandira hurumende, yoita mufakosi, hapana kwamunoenda kana makadaro. Saka nyika dzaenda mberi izvi, mukatarisana Rwanda, mukatarisana nyika dziri kusumuka dziri kupunduka, pane urongwa hwekutaurirana. Vanhu vanogara pasi, hapana munhu anotakurwa musaga ende hapana zvakare munhu anoda kutakurwa musaga. Zvinhu zvakaoma kuti ungozi tiri kuenda, tiri kuenda kupi? Hahambe chete. Vanhu vanofanira kunge vachikosheswa, vachipuhwawo mukana wekuti varatidze kuti vane zvavanofungawo, vanewo pfungwa dzavo dzavanogona kupakurira kuhurumende kuti maprogiramu ehurumende afambe zvakanaka.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare neStudio 7. Iye zvino tomboenda kuna Mike Weve weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurira isvondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tina vatatenda zvokora. Vajokora ndakavaonawo padande mutande apo paFacebook vachiposta pamusoro pechirongwa chekubatsira vechidiki munyika. Saka nhasi tati aiwa ngatimbovaunzawo pano paprogram kuitira kuti tinzwe zvizere. Vajokora ndinomugamuchira muchirongwa mukoma zviri kufamba.
Ah ndizvo zvomukoma zviri sei.
Aiwa tiri right tiri kufara kuva nemi pachirongwa nhasi.
Yeah, I'm also happy to be here. Thank you so much for having me.
Saka mukoma chitiudzaiwo zvizere pamusoro pechirongwa ichi. Takaonawo paFacebook muchiposta muchiti makatumira shangu kuZimbabwe.
Ndani nebhudzi dzakawanda. Mbava nangoti, you know, ndakangounganidza bhudzi ndina bhedzi. Dzimwe dzana asingashandise. Ndongodzitumira. Saka ndakatanga kutaura neshamwari dzangu. Iri part of, you know, the Fellowship for Christian Athletes. Saka ndakangotaura navo. Ndakataura neleadership yacho. Vabva vangoti, okay, we'll make an announcement. Saba wangu announcer vanhu vavatanga nguva nebutsu. I posted about it on social media. I had some of my friends vasingagari North Dakota area, vamwe vanogara Minnesota, Wisconsin, vakatanga vanitumira bhutsu dzacho. And I got in touch with one organization known as the Samaritan Feet. They also gave me, I managed to raise 100 pairs of shoes then. The other 100 pairs of shoes, I got to see one organization known as the Samaritan Feet.
Chii chakaita kuti muve nechivimbo chekutengera vechidiki vashangu? Uyezve ivo vechidiki vakazvitambira sei?
Inini chakandikonzeresa kuti ndiite initiative is just giving back to the community. Ndakaenda kuchikoro kuPlumtree, and Plumtree is a very soft spot on my heart. Nenyaya yekuti ndokwandakakurira. And vechidiki vakafara chaizvo. Ndakatumirwa mapictures, ndakaona, you know, the smile on their faces was just amazing. Saka the community yekuChekwani, Plumtree, vakafara zvisingaiti.
Mungatiudzawo kuti pane vechidiki vangani vakanyatsowana rubatsiro rei?
Chekwani it's a primary ne secondary school. Inini primary focus yangu was the high school kids vanodzidza paChekwani vachigara munharaunda yekuChekwani, nekuti vakawanda vacho vaiuya kuchikoro pana ndiri kuChekwani inini vaiuya kuchikoro vasina bhutsu. Saka zvakangondibata ndakati ege ndingotumira bhutsu dzadzi dzakanaka. Saka it was, I think from the numbers I got, it was over 200 kids.
Today was zvizhinji pamusoro pematambudziko amakasangana nawo nechirongwa chenyuchi.
Tambudziko rekutanga randakasangana naro nderemari. Bhutsu dzakanyatsouya dzakawanda, but ndakawana challenge panyaya yekuti manje mari ndichaiona kupi yekutumira zvinhu izvi. Bhikozi anga ari madhiramu 4 akazara nebhutsu, and dhiramu 1 harinotodhura zvimwe zvisingaiti. Saka ndakagara pasi neimwe shamwari yangu ndakaiudza vision yandinayo. Bhabva atongoti ngatitore kombiuta izvezvi tivhure GoFundMe page tichange kutotumira vanhu pasocial media. At first ndaasinga tariro yekuti vanhu vanokwanisa kuresponda, but ndakaona imwe support isingaite. Shamwari dzangu vabereki veshamwari dzangu vakatanga kubvisa mari ipapo, and I had over $2,000 yekushipa zvinhu zvacho izvozvo through a GoFundMe page and just sharing it on social media.
Aiwa takunzwa zvakanaka mukoma, tatenda. Nguva ndiyo yadyanana. Tichipeta chirongwa tiudzeiwo kuti chirongwa ichi chichange chichiendera mberi here, uyezve kana pane vari kuda kumbotaurawo nemi vanofanirwa kuenda kupi kuitira kuti vakubate?
I think chirongwa ichi chichaendera mberi. Kana pane vangaundibata vanokwanisa kundibata pa namba dzangu 701-260-6404. Kana vakaenda pa social media Facebook tatenda dzokora vanondibata.
And namba idzi ndedze kuAmerica handisi, saka pane code yekuti +1 handisi.
Yeah, namba idzi ndedze kuAmerica, pane code yekuti +1 futi, saka yeah.
Aiwa takunzwa zvakanaka vadzokora, ndinotenda zvikurusa mukoma nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Thank you so much, baba.
Muri yeZimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Nhasi muchirongwa tanga tina vatatenda dzokora. Umwewo wevechidiki angane chirongwa chekutumira butsu kuZimbabwe. Ngatisanganei padande mutanda apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki. Apo tichange tichiendera mberi tichibata nyaya dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro, ndini Michael Hove, mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike nechirongwa chako chinobata-bata nyaya dzevechidiki. Iye zvinotokupai chirongwa chezvechitendero. Apo tiine hurukuro na Dr. Joseph Paganga vekereke Johan Masowe yechishanu nyenyedzi nomwe, uye vari mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Tinokutambira ine mufaro muchirongwa chedu Dr. Paganga.
Tinotenda mukoma Jonga.
Nasi Dr. Paganga, tida kuti mbotarisa kurarama kwechikristu netsika dzechivanhu kuti zvinofambidzana sei.
Mukatarisa kana mumagwaro Bhaibheri, Kristu anoti iye handina kuuya kuzoshandura kana kubvisa zviripo, nokuti munhu achirarama rudzi rwega rega. Katarisa isusu sevanhu vatema taya tine manamatiri edu, inonzi African Traditional Religion. Mukatarisawo maMoslem vanetsikawo dzavo dzavanoitawo dzinoenderana navo, tozvino zvavakuitira chiMoslem chavo. Kuenda kumaIndians vane chavo chiHinduwo, zvichingodaro zvichingodaro. Saka zvinobatanidzira pasika ndopanobuda munhu anonzi munhu, nokuti munomuteedzera magariro zvamunodya imi, zvamunofanira kuteedzera kuti muitire kuti munhu sekusika kwakaita nemufananidzo waMwari ane zvaanofanira kuita nezvaasingafanira kuita kuti pabude munhu anonzi munhu. Saka kazhinji chikunyaya kunetsa ndechekuti nenyaya dzewesternization, nenyaya dzemodernization, nenyaya dzecultural exchange, vanhu vanopedzisira kazhinji vakusiya tsika dzavo vachidziona sedzakareruka, vachitora dzeimwe zvichienderana nekuti chitendero chinenge chichiwa chinenge chidominata sei. Isusu tasagara tichinamata kare, asi vanhu vanogona kutadza kuzinzwisisa kuti vakuru vedu vainamata sei. Kunonzi kunamata hakusi kupfugama kuna musiki chete, asi kuti ukachengetedza unhu kwokuti hamufanira kunge muchiba maten commandments. Hafanira kuchitora mukadzi womunhu ende mukatarisa vakuru vedu vaive netsika dzavo zvekuti ukatora mukadzi womunhu waigona kuripiswa namambo, ukaba waiwe nemurango wawaidi waaiwana. Izvozvo ndezvinomutsa anonzi munhu. Saka zvichienderana nekumagariro anenge achiita vanhu munzvimbo dzavanenge vaine, vanezenge vaine kurarama kwavo kwavanoti kwavanoita. Kozoya chamazoti chitendero zvamunokoshesa, hatingati muchirungu mabelief systems, hatingati mavalues, kana kuti hatingati maissues. Izvo ndozvinoumba. Saka ukatarisa nyika dzakawanda muAfrica muno, tomboti sedu yeZimbabwe, unoona zvinokatarisa upenyu hwakanyanya kuomera vanhu chaizvo. Saka vanhu vanofunga kuti hamedi kana mvura isinga naye, wafunga kuti pamwe climate change. Pato kasodzokera kutsika dzedu, unoona kuti vakuru vedu vaive nemanamatiro avaita, kana kuti kana yakwana nguva yekunaya kwemvura chaizvo, zvichidada kusvika munguva yekunaya kwemvura waiona vaenda pasi pemushakata. Pavanongoti vanyika zviyo, saini yevha yatoratidza kuti Jehovha adayira, ende kwaendwa kunobikwa nevanhu vakadi vaona kuti chemberedza gumaura nevakuru vachienda padondo. Pavanozoti musi wokuti doro raibva, waiona mvura ichibva yatonaya ipapo. Asi ukatarisa manje pari nhasi kuti chapinda manje chinamato chedu, unotoona vanhu vagere pavanenge vagere vanotaura kuti in the name of Jesus Christ, zvese zvavanoda kuita vatoredzera manje kwavatoredzera, kuti vachienda manje pamuhacha kwegwe vachiti in the name of Jesus Christ, unoona zvatopesa.
Zvamuri kutsanangura izvi, munoona zvichitambirika here kune vamwe vechitendero chenyu kuti kunoitwa zvokuteketera mvura, kunoitwa zvei, zvese zvamatsanangura izvi?
Maita zvakanaka nemubvunzo wakanaka mukoma Jonga. Saka zvinoreva chokuti imi mukatarisa magwaro manje, kana ratinoti Bhaibheri iroro, zvinonzi nyika yangu inoparara nekushayiwa zivo. Zvokuti kuona kuti kana semenza sawatati vanhu vainoteketera I historical information inge iripo iyo mwa pindura kuti vaizoti zvose tinotura kuna msika wa vanhu vanoita misconception manje ne misinterpretation yekufunga kuti vanhu vainamata midzimu aiwa yanga iri channel of communication sezvatinongoitawo pachikristu kuti kana kuda kusvika kuna mwari nekuti mwari munhu izita rinotyisa hatingoita zvezvongoti tongomutora nekumurerusa asi kuti tine channel yedu zvinongoita kuti kana kuda kuona kanhu ngatiti president wenyika haungoti kana ngoti nokapa topinga asi kuti unobva nechannel ndozvanofananawo nezita guruguru iroro saka midzimu iyoyo ndiyo yaizoti vane link yedu kuna mwari zvoti kuudza munhu kuti pamwe mwari ari kuna ngasingakuziva but anokuziva through midzimu yako nemaancestor zvinogona kusatambirika izvozvo sekutaura kwamaita asi chiri cho chokwadi nekuti ndozvinoita kuti tiparane zvatisvika patiri manje.
Aiwa, nguva yedu ndo yaita Shanje. Dr. Paganga, onekai zvenyu vateereri, tinokutendai zvikuru.
Tinotenda vateereri, chandinongosiya nekupedzisa kumazvangu ekupedzisira ndechekutitendai nekuteerera kwamaita ndechekuti tsika dzedu nechikristu zvinobatana kana miregungwa kristu aita kuti handina kuvazochinja nekusandura tsika dzenyu asi tsika ndodzinotipa midzi nekuti rudzi nerudzi zvaro zvaraitendera saka izvozvo hazvifanira kushorwa kana kuti mungazvitorere munhu pasi zvinoita kuti mushayiwe zivo kana kuti muzive kwamuri kubva nekwakuenda saka zvine matambudziko anokonzerwa muspiriti matinoraramamo. Maita zvenyu vati muve nenguva yakanaka.
Tinotenda Dr. Joseph Paganga vekereke Johan Masowe Chishano nyanye dzinomwe uye vari mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu Isimba katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, mitambo yekasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika yabuda seizvi: Dynamos 1, Blaway Chiefs 1, Rentals 1, Islanders 1, Wange 0, Black Rhinos 0, Triangle United 3, Harare City 1, Tel 1, 1, Manika Diamonds 0, Kuchitwa Mushowani 1, Caps United 2. Nayo nzwisa yekambo andina simba kubva kuna Sam Fellow na Mary Bell tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende yoronga kuendesa vanachiremba vari kurangwa mabasa kudare redzimhosva kuitira kuti makakatanwa aripo panyaya dzemihoro agadziriswe. Urongwa hwekuwandudza mutemo wesarudzo yemutungamiri wenyika senzira yekupepeta vanoda kukwikwidza musarudzo iyi zveje hwoshoropodzwa nevamwe. Kuramba mutengo wemafuta edzimotokari uchikwidzwa kuomesera veruzhinji munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Gibbs Dube. Thank you.
Soko izikati senda baku VOA.